Iye zvino tochitarisa nhoroondo yevari kutora mhiko yekuva mutevedzeri wemutungamiri wenyika yeAmerica vaJD Vance. VaVance vakasimuka kubva muurombo uye vakakurirawo munzvimbo yevashandi vanonetseka kuOhio. Asi vakazoenda kuchikoro chepamusoro-soro uye iko zvino vachapinda munhoroondo yeAmerica semumwe wechidiki vakasarudzwa kuita mutevedzeri wemutungamiri wenyika. Mutori wenhau weVOA Caroline Pressut anotipa nyaya inotevera yandiri kukuverengerai. Izvi zvakaitika mumaminitsi mashoma vaJD Vance vachangosarudzwa kuva mutevedzeri wemutungamiri wenyika yeAmerica.
After the greatest political comeback in American history, we're going to lead the greatest economic comeback in
America. Kukunda kwataita uku hakusati kwamboonekwa munhoroondo yezvematongerwo enyika muAmerica. Tichatungamira urongwa hwekuvandudza upfumi hwenyika zvisina mukare akamboona.
Uku hakusiko kwavakazvarirwa, asi uku ndiko kunonzi navaJD Vance kumusha. KuJackson, Kentucky. VaVance vanotsanangura masanganiro avakaita nemudzimai wavo.
Now when I proposed to my wife, I said, "Honey, I come with $120,000 worth of law school debt and a cemetery plot on a mountainside in eastern Kentucky."
Pandakatsimba mudzimai wangu ndakati, "Mudiwa, ndauya nechikwereti chezviuru zana nemakumi maviri emadhora kubva kuzvidzidzo zvangu zvemitemo. Uyewo ndine nzvimbo yemarinda ari mujinga megomo kumabvazuva kweKentucky kunovigwa vedzinza redu."
Ambuya vaVance vaizivikanwa saMamau. Sheriff John Holland, mukuru wemapurisa emuBrihit County kuKentucky, vanoti vaiziva vaVance kubva kare.
"He always came down here with Mamau and she would bring him to the mountains to let him see what mountain life was, and he
vaigara vachiuya vose naMamau vaimuunza kumakomo kuti aone upenyu hwemumakomo uye zvaive pachena kuti akahuda."
VaVance vakazvarirwa muno muMiddletown, Ohio, vakakudzwa zvakanyanya naMamau avo vaive vasingatambire zvedambe vachigara vachingotukirira uye vachichengeta mumba mavo futi gumi nepfumbamwe dzine mabara. Vaine zita remurume akanga akaroora amai vavo, vaJD Hamel vakahwina sarudzo yavo yekutanga. Sezvineiwo, semutevedzeri wemutungamiri wemukirasi mavo paMiddletown High School, vakazoshanda semuto, vakazopedza zvidzidzo zvavo vakabudirira zvepamusoro-soro kana kuti summa cum laude kubva pachikoro chepamusoro-soro cheOhio State University. Vakazoenda kuYale uko vaVance vakasvikowirirana nemumwe mudzidzi aiitawo zvidzidzo zvemutemo, Usha Shilukuri, akazove mudzimai wavo. VaVance vakazivikanwa nyika yose kuburikidza nebhuku ravo remuna 2016 rakatengwa zvakanyanya uye rakaitwa firimu Hillbilly Elegy riri pamusoro pevanhu vemuAmerica vanoshanda mabasa epasi. Norutsiguro rwevaimbo wemutungamiri wenyika vaDonald Trump vaJD Vance, mukomana anobva kuOhio anoda Kentucky, vakasarudzwa kuve seneta kuOhio. Uye makore maviri akatevera, vaTrump vakasarudza vaVance semutevedzeri wavo musarudzo. Asi vakave nemawambo akaipa mushure mekunge vamboshoropodza vaTrump nekunge vamboti havafe vakave munhu anotsigira vaTrump. Iye zvino mushure mekudomwa, zvirongwa zvavaVance zvakafanana nezvavaTrump. Uye pakubvunzwa kuti vaive mutungamiri wenyika vakakundwa here musarudzo yemuna 2020, vaVance vakati,
"I think there are serious problems in 2020, so did Donald Trump lose the election not by the words that I would use?"
Kwete, ndinofunga kuti painge paine matambudziko makukutu muna 2020, ndozvandikataura.
VaVance vane urongwa hwakasimba paChina neEast Asia vanopikisana nekupa rubatsiro rwechiuto kuUkraine. Pamhinduro kumubvunzo pahondo yeIsrael neHamas, vaVance vanoti,
"Kamala Harris on the one hand says that she really cares about civilian casualties, and yet she refuses to give Israel the weapons that allow them to minimize civilian casualties."
Kamala Harris nekune rimwe divi anoti haadi kuti vanhuwo zvavo vakuvadzwe, asi iye achiramba kupa Israel zvombo zvinoibvumidza kuti ideredze huwandu hwevanhu vanokuvadzwa.
Donho rinobva vaVance reMiddletown inzvimbo yakanyanya vatsigiri vavaTrump. VaSteve Dillman vakapinza vaVance basa ravo rekutanga vaine makore gumi nematanhatu ekuberekwa. VaDillman vanoti,
"I'm very proud of what he's accomplished, and to be a part of that is makes me really feel good inside. This is a man that has come from McKinley Street."
Ndinodada zvakanyanya nezvaazadzisa, uye kuve nechekuita nazvo kunondifadza mumwoyo mangu. Uyu murume akabva mumugwagwa weMcNeely, uye iye zvino anogona kutove mutevedzeri wemutungamiri wenyika yeAmerica.
VaVance nemakore makumi mana mumwe vatevedzeri wemutungamiri wenyika vatatu vadiki kune vose munhoroondo. Iyo yanga iri nyaya yabva kumutori wenhau weVOA Caroline Presut yandakuverengerai.